Ya, isu tinotofara neukanzwiwa kwematenda emhando idzi, but nyaya yedu iri yekungoti zvazvinongoratidza ndezvekuti hurumende iri kurutsa zvakawanda. If you check from our last meeting yatakaita yepublic account, the Minister of Finance, takaita discovery iyoyo yekuti government is suffering because of unnecessary overpricing and the exaggerated prices which are way, way beyond the market. Vanhu vose vanosupplya government vane vachitangopa, vanhu vese vanodira negovernment vari kuita zvechimbabva. Saka we are not saying it must end there, but further investigations must be done. Kana pane vanosungwa, ngavasungwe nenyaya dzeumbavha neuori mumhando iyoyo.
Ndiani anenge ambobuda nematenda iwaya kana kupa matenda iwaya kuparamende pasina anotarisawo anozenge achiona izvo zvinozoonekwa nehurumende izvo?
Magovernment departments ose kusanganisira parliament, kwota isabvishiwa ino procurement unit ndiyo ine maofficials anofara unge achiteya. But kana takudila zvedu nemaissues eaccounting, the principal accounting officer weparliament anenge ari clerk of parliament, saka ndiye anofara unge achizokwanisa kuanswa vamukwatiri on behalf of Bodney zvakasvika ipapo sei. And the disciplinary action must be taken against me. Those members of the procurement board, nevamwe vose vari involved panyaya idzi.
Imiwo sekomiti yeparamende hamunawo here mukana wekumbonge muchitarisawo matenda anenge atambirwa neparamende iwayo?
Isusu palevhel redu ipublic accounts committee, ipost budget committee, haisiyo inorana budget.
Asi tichitarisawo chiitiko ichi, Honorable Dube, chinosiya papi chimiro cheparamende?
Tetasvipa ndainosvirika paramende yose in hall, because vanhu havazozivi kuti akazviita chaiye ndiani. Vanongoti paramende kureva kuti munhu wese ariko vana vachingofunga seplasi. Parliament is the oversight body. Tinofanira kunge tichiita zvinhu zviri nani.